Bakaran in Faro, Pazinda Bakaran in Smoothie, and the Lion, Pazamasha Mapura, the Squad of the Decade, our American Sunday Jail, Bakatanda Gardari in Lawayo, Pazinda Nera in the Women, in the Cooking Bauku, Vainda Bakaran in Azula, Vashitan Sanganama, Indian Maradin in Lawayo, Vashit San and Nikupana Namazano, from Soro de Requimba. Mutungamiri wechikwata cheDecade, Grant Decade, akaudza Studio 7 kuti akafara zvikuru kuona kuti vaimbi vemuno vari pachidanho chepamusoro pabasa ravo rekuimba.
Zvakazvidza ndezvekuti zvinoitika kuvaimbi vemuno zvakafanana nezvinoitika kuvaimbi vekuAmerica kana takatarisa panyaya yebasa iri, kusanganisira pakuda kuwana raramo pamukuimba, kukwanisa kutaurirana uye kuwana mukana wekuimba navo. Zvinobudisa pachena kuti mumhanzi mutauro usina miganhu yenyika unotaurwa nekunzwisiswa pasi rose.
Pamisangano yekuziva zvemabasa ekuimba iyi pakabuda pfungwa dzakawanda, kusanganisira kuti zvakakosha kuti vaimbi vatore basa ravo rekuimba nemwoyo wose uye kuti vashandise unaitura hwekufambiswa kwemashoko mukusimudzira mabasa avo ekuimba. Somi Nkosi Zwanda, vanozivikanwa nezita rekuti Vongi, ndomumwe wevaimbi vemubulawayo akapinda mumisangano yezvedzidzo pamusoro pezvemumhanzi kwakaitwa nechikwata cheDecade uye akaudza Studio 7 kuti akadzidza zvakawanda. Donald Devox Mangaza, uyo akapinda mumusangano uyu, anotsinyira zvimwe chete.
Ndandiri muno wewe taenda ibva kuti zvese ndingakwanisa kuzviita ndega. Ndinozoona kuti aiwa, kuti uzokwanisa ngochisvikawo panongochida kusvika pavasvikawo vakurudangana wingiti anoja preza ipapo ka. Panochodiwa mamaneja, munhu anokuisa mafotos, zvichi wada zvitaure gai zvogona zongowandira. Plus, tasina zvera isusu kuti tinofanira kuti uzoregistawo kwanisa kuonawo something from chief music actually. The reason why tasinga register is because tasinga zivi kuti tinongotomboregistrei. Aiwa zvana asi vachiudza vachanzwisisa ende zvakakosha outhere kana we musician register then uchaonawo chipo chavo chikwasange chichichengetawane.
Rachel Ngwarai, uyo anozivikanwa nezita rake rekuimba rekuti Zarei, anoti chirongwa ichi chinobatsira vaimbi vemuno kuwana mukana wekushanda nevaimbi vekuAmerica uye kuvandudza mabasa avo ekuimba.
Zvinobatsira zvakawanda kufanika exposure nekungodzidzirawo kuti you know jazz inorudzwa sei. And how can I then to be told jazz to be some more music mango chinora masonga with ne support system panika you know relationship that now ne a US embassy onora mba chiteza for my events akadai so you know it's big support for my artists.
Vanoona nezvekutyidzana pamuzinda weAmerica muHarare, amai Rebecca Archer Nepa vakatsanangurira Studio 7 nezvechirongwa cheAmerican Music Abroad.
The American Music Abroad program is one element of the recently launched Global Music
American Music Abroad, chikamu chechirongwa chakaparurwa munguva pfupi yapfuura cheGlobal Music Diplomacy. Chirongwa ichi chinoshandisa mumhanzi kuedza kusimudzira upfumi hwenyika, kuvandudza mikana yezvedzidzo uye kubatsira vanhu vemunyika dzakasiyana siyana kuti vawane nzira dzakasiyana siyana dzekuwana raramo.
Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.